chekutanga ndiche kuti vanhu vatakaona vachiita muramba mhuru vakananga kumaparamende nekumba kwemutungamiriri weBritain avanga vasiri vana veZimbabwe chete, vaisanganisirana vana vaZimbabwe vairi vatatu nedzimwe nhubu dzinoshandisa vana veZimbabwe. Saka haisi Zimbabwe yakaita saizvozvo izvo, dzaingova nhubu hadzo shoma shoma vangojaira kupiwa mari, vakaungana ungana pano voita noiziya vopiwa mari, vari kutaimira mari dzemadonors. Hazvina zvazvinoshanda kumusha, kwaingova chinyoreso chavakangoitawo, kungonyorawo kwavanoita. Vanogara igaro ziva kuti pese pavanokundwa vanonyora mapetisheni akawanda, hazvibatsire. Vaifanira kutonyora petisheni yekuti Britain bvisai masanctions.
Munoona here Britain ichitambira kurudziro iyi ichitorawo matanho?
Chokwadi chiripo ndechekutaiwa nyika yeBritain yaneta nevanava nhubu idzi, vanoda kubaya dura nekuda kwengonono, vanogara vachingoimba vari pamuzinda weZimbabwe, vachingoimba vari kuparamende yeBritain vachitungamirwa naChief Ndiweni kana vaimbova Chief Ndiweni. Vatoneta chatova chiseko, vanenge vachitosekwa kuti vana vaya vatanga uya muzoona, asi hakuna zvazvinobatsira. Gore rino hakuna zvazvinoita. Nyika yeZimbabwe iri kuendera mberi nekutongwa. Izvozvi tiri kuno kuAmerica, mutungamiri wenyika ari kuuya kuzopinda dare revatungamiriri venyika dzemubatanidzwa yenyika dzese dzepasi pano. Zvoratidza kuti vakabvumiwa nyika dzese dzavatambira semutungamiriri wenyika yeZimbabwe.